Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Council of Churches ZCC, Reverend Abel Joseph Waziwei veAnglican Church, vanoti veruzhinji munyika vafanirwe kukora mwoyo nekusavapo kwemitemo inodiwa nevanhu kuti sarudzo dziitwe mujekerere. Reverend Waziwei vanoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa murunyararo.
Zimbabwe Council of Churches kumanika ndakusa dokumenti zvemanika neEcumenical Election Covenant, where matoktora zvishuviro zvedu tuda maelections akaita sei kuvanhu vakasiyana siyana munyika yeZimbabwe, vangava maChristians, macitizens, mapolitical parties, maaspiring candidates, Zimbabwe Electoral Commission, media and the Judicial Courts of Law. Tine zvishuviro zvedu zvatinazvo kuti sadzo dzakachena, hadzina zvinozotinetsa mangwana. Vanhu ngaende nehuwandu hwavo vanovhota musarudzo dziri kuteera.
ZCC inoti inoda kuti kumatare anotonga nyaya kana zvichemo zvine chekuita nesarudzo atonge nyaya idzi nekukurumidza uye kuranga zvakaomarara vose vanoita zvemhirizhonga. Sangano iri rinotiwo rinotarisira zvakare kuti vatori venhau vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa uye vachiburitsa nhau dzechokwadi uye kupa mikana yakaenzana kumapato ari kukuvidza musarudzo. Nhengo yeCatholic Commission for Justice and Peace, amai Shini Mukocheya, vanoti vechidiki vanofanirwa kusiya tsika yekushandiswa nevemapato ezvematongerwo enyika mukuita mhirizhonga kana vapiwa zvinodhaka. Vanotiwo madzimai anofanirwa kuramba kushandiswa panguva yesarudzo.
It doesn't mean kupinda matongerwo enyika vakuita kuti wa politician or whatever, because kazhinji matambudziko anowanika mumisha kana nyika isina kugadzikana, tisu tine vana, because tisu tine vana, tisu tinomisa misha. Saka tirimo isusu vana mai, ngatikurudzire vana vedu kuti ngavaende kunorejesa kuvhota, ngatikurudzire vana vedu kuita zvakanaka, ngatikurudzire vana vedu kuti vasashandiswe upi hwadoro hwaita sei, ngavaziye chinangwa chake chaaruda kuti ari kuvhota, ari kunovhotera chii. Saka isusu vana mai, we are the key.
Mapato ezvematongerwo enyika ari kugadzirira kupinda musarudzo dzekutsvaga makanzura nhengo dzeparamende pamwe nemutungamiriri wenyika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo munyika muine vanhu vakawanda vari kuda kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika, maziso evanhu akawanda akatarisa pavanhu vaviri vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.